institutions.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakasungwa nezuro. Rukota rezvemari rinokurudzirwa kuti riite kuti zvive nyore kuti madzimai nevanasikana vawane zvokushandisa. Human Rights Watch inokurudzira African Union kuti imanikidze South Africa kumisa kupondwa kwevabva kure. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevana. Vanhu zana negumi 110 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava zana nevatanhatu 106 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe vana vachinzi vakadzoka kubva kuBotswana. Harare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu nevasere 9508. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi matatu nevatanhatu 8336. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakasungwa nezuro vakavharirwa pakamba yemapurisa yeRoadsville muHarare. Gweta ravaMafume vatonderai batasara vaudza Studio 7 kuti vaMafume vari kupomerwa mhosva yekushandisa chigaro chavo zvisiri pamutemo kana kuti abuse of office mukugovewa kwemasitendi. Vabatasara vati vaMafume vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa vakaenda kundonzwa chavakange vachitsvagirwa ndokusvika vovharirwa vakarara mukamba yemapurisa. Mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro kuti ichokwadi kuti vaMafume vakange vasungwa, vachiti mapurisa achataurira vatori venhau nhasi china zvikonzero zvekusungwa kwavaMafume. Vabatasara vati vaMafume vachamiswa mberi kwedare redzimhosva mangwanani anhasi nenguva dza 10 o'clock. Tabata vabatasara kuti tinzwe zvizhinji.
Meya Mafume akasungwa nezuro mushure mekunge vazviendesa vega kumapurisa. Vanzwa kuti mapurisa eZimbabwe Anti-Corruption Commission vakanga vachida kuvabvunzurudza nenyaya yakaitika yealocation yemastands kusabhabhu inonzi West yakaitika muna March gore rino. Vaenda kunguva dzekuma3 vachiti vanonzwa kuti inyaya iyi ndo pavasvika vakakusungwa. Vakapomerwa mhosva yekushandisa nzvimbo yavo sakansela kuti vawanise hama dzavo mastands acho inonzi criminal abuse of office.
Ivo vaMafume mhosva iyi vanoibvuma here?
iwo mosai vanoiramba vachiti mosai ndeyenhema vakanyora yambiro yemhosva inonzi bond and caution statement yavanga vachiramba mhosvai yavanopomerwa vakabva vazochengetwa kuRoseview police station kuti vazoenda kukoti mangwanana anhasi.
Pane humbowo here hwekuti mhosva yavari kupomerwa yakaitika?
Hapana humbo hunobatika hwatingati huripo, asi ivo vanoona sekunge nyaya yekunenedzerwa iyi ndevanhu vanonzwa godo rekuti ivo vameya weHarare, saka vanoenda vachinofushungura nekubvundumira zvinhu zvisina kana nehumbo hwese.
Ko vanhu vacho vanonzi vakapiwa mastand ava vanoti pane zvavakambotaurawo here vanhu vacho ava?
Vanhu ava vanoti vakapiwa mastand, vanhu vanga vari pawaiting list vakatoaplyawo vakatoitwa mainterview anoratidza kuti ivo vanokwanisa kuti vabhadhare mari yekuvaka yacho, vakatobhadhara nemazuva aidiwa, mazuva 7 days aidiwa, vakatobhadhara. Saka unoona kuti hapana kana umbowo kuti pane mhosva yakaparwa ipapa, asi nyaya yekungonenedzana vanhu vachisvibisana mazita.
Saka vakarara kuchitokisi?
Vakarara kuchitokisi vakamirira kuti vaende kukoti.
Imimi muchafambisa nyaya iyi sei? Chii chemunotarisira kuita?
Tinotanga kana munhu achinge asungwa, unoziva totanga kuti tikoshese kusununguka kwemunhu, is right to liberty iyeye. Saka tinotanga kuti tiite nyaya yebheo kuti atongwe achibva kumba. Zvimwe zvose zvinozoteera kana munhu achinge abva musungwa imomo akutongwa akachibva kumba, toshiruka kuti nyaya iyi tinozvidzivirira sei, tichitsvagiridzawo humbo hwedu hwekuti tizvidzivirire pamhosva iyoyo.
Avo vangi vari Gweta ravaJacob Mafume vatondiraya Bhatasara vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Masangano anomirira kodzero dzemadzimai nevanasikana anoti gurukota rezvemari rinofanira kuzadzikisa chivimbiso chekuti zvive nyore kuti madzimai nevanasikana vawane zvokushandisa pavanenge vachitevera. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera mubhajeti ravo vanxube vakati vainge vaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana maviri yemunyika kana kuti 200 miriyoni kuti vasikana muzvikoro zvepasi nepamusoro vakwanise kuwana pachena zvekushandisa kana vachitevera. Vakati hurumende yaizobvisa mari yemutero pakutenga zvekushandisa pakutevera, asi kusvika pari zvino masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvinhu zviri zvakangomera madzimai nevanasikana. Mumwe mugare wemamutare amai Charlotte Gore vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumadzimai akawanda sezvo zvekushandisa zviri kudhura.
Tinototi nyaya iyoyo takainzwa asi hapana chetakambowana. Vanhu nekuda kwekuti vanhu vari kuneseka, hakuna mabasa, hakuna chii, vanhu havana zvekubatsirikana nazvo. Vamwe vatotore matsoto, vamwe vachasakana matishu. Saka izvozvo izvoka tinotorwadziwa kuti vanhu pane zvavakapiwa asi hazvina kusvike kuwana, totoshaya kuti zvakaperera papi. Saka isusu dai zvaibvira ka kana kuti zvingotresa kuzikanwa kuzi chii chakangoitika, vanhuwo zvooneka kuzika pamwe zvitoripo zviri pane pezvakatovigwa zvisati zvatengeswa kana kuti hazvisati zvadini. Saka ndinoona kuti ka dai paitofanika zvaitwa tafara kuti pane zvinhu zvetataka donetirwa asi hazvina kusvike kuvanhu. Saka ini ndinongotiwo dai pakawanike nzira yekuti zvitsvekwe zvioneke kuti zviri papa, zvingatiitirawo zvakanaka kuti tizive kuti todini. Next time ngazviunzwe zvopuhwe kana zvoiswe pakanze, vanhu vonyorwe door to door vanhu vopiwa.
Masangano akaita seWomen's Coalition akambotiwo kana kupa vanhu zvekuzvidzivirira pabonde zvakaita semakondoms zvaive nani kuti hurumende ibatsire vanasikana pavanenge votevera. Vanorwira kodzero dzemadzimai amai Sisibusi Wemumba vakaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvebhajeti kuhange kuti vanxube vanofanira kuona kuti madzimai awana zvekushandisa pakutevera pachena mubhajeti yemusi wechina. Muzvare Ignis Mawire vachitaura neStudio 7 vakurudzira kuti zvinhu zvinenge zvichinzi zviri kubatsira veruzhinji nehurumende zviitwe pajekerere pasina zveuori.
Ndozvatiri kutaura kuti panofanirwa paine transparency in everything. Kana mari yauya yofanirwa kuzikanwa nemunhu wese sekuti mari ndeyedu, toziyozikanwa kuti yashanda sei and yosvika kuvanhu. Saka we find out at the end of the day mari iri kuuya yogumira kuhomwe dzevanhu vakuru. Isusu pasi then we are suffering. Saka tinongoda transparency kuti zvinhu ngazvijeke, zvinhu ngazvive zviri pajekerere. Tione chinhu chaiti chinhu chese chinhu chatarwa chinhu chazi chiri kuitwa ndachitesa izvozvo, kwete kuindicata left munhu enda raita, hazvingabudi zvakadaro.
Sachigaro wesangano rinoona nezvezvikwereti zvehurumende richishanda rakazvimirira reZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, muzvare Mildred Muzanechita, vanoti havazivi kuti mari yakaiswa parutivi kubatsira vanasikana iyi yakaenda kupi.
Tiri kuti mari yakaalocatewa yebudget, pakaiswe nyaya dzemasanitary way pabudget, zvichinzi yanga yakanyanya kunangana negirl child, zvichinzi masanitary ways aya achaiswa muzvikoro nemudzimwe dzimbo dzakasiyana siyana. Asi iko zvino izvi isusu tiri kutraya kutresa kude kuti tione kuti vanhu vakapiwa wacho ndevapi. Asi tiri kuona kuti isusu kuno kuchaiko hatina kuwana masanitary way iwowo, uye zvikoro zvizhinji zvatiri kuedza kubvunza tichibvunziridza kuti ko makazviwana here, vari kuti havasati vawana chinhu. Saka isusu kuti mari kana yanangana nemasanitary way ngainange ngaiende ikoko, mari kana yanzi iri kuende kwakati kuhealth ngaiende kuhealth yoite zvayakataurirwa, kana mari yanzi iri kuende kuma emergency issues kuma cyclone idai ngaiende ikoko. Zvinhu zvedu zvingowo transparency pane zvose zvatinoita.
Nhengo yeparamende inorwira kodzero dzemadzimai kunyanya. Amai Priscilla Misairambu Mushonga vanoti nguva zhinji hurumende inonyengedza vanhu ichiti ine zvirongwa zvekuvabatsira asi pasina chokwadi. Mamwe masangano akaita seMenstrual Health Specialist Trust ari kuedzawo kubatsira madzimai nevanasikana nezvekushandisa zvisingadi mari yakawanda, sezvo madzimai akawanda vaomerwa nezvinhu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pekutanga zvekare kwekurwiswa nekupondwa kwemabvakure muSouth Africa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadya Wamavhinga, vati African Union inofanira kupindira munyaya iyi imanikidze South Africa kuti isarega zvakadai zvichiramba zvichiitika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa, Cyril Ramaphosa, nezuro vakashora zvikuru kwavanoti kudeurwa kweropa kusina kukodzera mushure mekurwiswa kwevanhu vanotyaira marori. Vamazvinga vanoti mashoko chete hana zvaanobatsira, vachiti vaRamaphosa vanofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukurumidza.
Sangano reHuman Rights Watch tiri kushungurudzika zvikuru kuti mhirizhonga inotyisa yatangazve munyika yeSouth Africa yakanangana nevatyairi vemagonyeti vemarori makuru kana kuti vematrucks. Yakatanga musi wechina manheru svondo rakapera, pakapiswa marori makumi maviri munzvimbo dziri kuJohannesburg nekuDurban. Zvakarewo musi wechishanu kwakapiswa mamarori matanhatu, uyezve kusvika nhasi uno marori anga achingopiswa nevanhu vari kufungidzwa kunzi ndeve inonzi All Truck Drivers Forum ATDF yekuSouth Africa, iri kutaura kuti haidi zvachose kuti kunge kuine munhu asiri chizvarwa chemuSouth Africa anotyaira magonyeti muSouth Africa.
Ko vemitemo varipi zvese izvi zvichiitika? Vanoti
tiri kuziva kuti iko zvino dambudziko guru nderekuti mapurisa haasi kuita basa sebasa, nekuti vanhu ava vanozivikanwa, uyezve vanenge vachitonyora message pamaWhatsApp, pamaFacebook nedzimwe nzvimbo vachitaura kuti musi wakati tichatanga mhirizhonga. Vanenge vachitofamba nemotokari diki vachipfuura vatyairi vemagonyeti, vachivadzivisa kufamba, vachivataurira kuti kana uchinge usiri chizvarwa chemuSouth Africa haufaniri kutyaira muSouth Africa. Asi izvi kutyora mutemo nekuti vachikaire vemagonyeti vanobva kune dzimwe nyika kunana Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Namibia vanotyaira muSouth Africa vari kutyaira zviri pamutemo, vane mapepa akakwana, uyezve vari kuvadzivisa havasi kubvunza mapepa, havasi kubvunza kana kuti zvinofamba sei, vari kungopisa motokari vachiparadza midziyo inokosha zviuru nezviuru zvemari mapurisa akatarisa akapeta maoko. Tinoziva kuti iko zvino mukuru wenyika yeSouth Africa Ramaphosa vashora zviri kuitika izvi, vakakurudzira kuti vanhu vasapise marori mumigwagwa.
Zvakataurwa navaRamaphosa zvinobatsira here?
Mashoko ega haakwani. Chinodiwa kuSouth Africa kuti pave nemapurisa anoita basa sebasa, anosunga vanhu zvozivikanwa kuti zviri kuitwa izvi hazvifaniri kunge zvichiitikwa ndezvekushungurudza vabva kure, zvinonzi pachirungu xenophobia. Uyezve akasike kutanga sesangano reHuman Rights Watch takaita zvetsvakurudzo gore rakapera negore rakapera museri, tichiona kuti iro sangano reATDF riri kuramba richishungurudza vatyairi vekune dzimwe nyika, asi pasina zvinoitwa kuti vamiswe nemutemo kana nemapurisa. Idambudziko guru kwazvo riri munyika yeSouth Africa rexenophobia riri kubata nzvimbo dzakasiyana siyana.
SeHuman Rights Watch, pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi?
Tiri kukurudzira seHuman Rights Watch kuti hurumende yavaRamaphosa iite kuti mapurisa aite basa sebasa, vanhu vari kuita izvi vasungwe, vavharirwe mumajeri, uyezve vasaregedzwa vachikonzera mirizhonga, vachironga pamasaisai pasocial media, paFacebook nepaWhatsApp, zvavari kuita izvi kuti vanenge vachironga pasina anovatsiura. Tinokumbirisa kuti South Africa inzwe chichemo chedu chekuti ichengetedze upenyu hwevatyairi vemagonyeti muSouth Africa. Uyezvewo tinokumbira dzimwe nyika dzakakomberedza nevakuru vekuZimbabwe kuti vataurewo navaRamaphosa kuti mhirizhonga iyi iperi, nekuti zvizvarwa zvedzimwe nyika, zvizvarwa zvekuZimbabwe ndivo vari munjodzi, vari kuparadzwa muSouth Africa. Tinokumbirawo zvakare kuti chero iyo Zimbabwe nedzimwe nyika vana Mozambique, Malawi, vaende kuAfrican Union vataurewo shoko rimwe chete iroro kuti South Africa ngairemekedze upenyu hwevanhu vese vari muSouth Africa, kwete kungotarisa chete kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa, nekuti vanhu vari kushanda muSouth Africa vane kodzero, vane mapepa azere, uyezve vari kubisa mari dzemitero nezvimwe kunyika yeSouth Africa kuti nyika yeSouth Africa ibudirire. Saka kana pasina mutemo, nyika yeSouth Africa inotogwadama, inodzokera pasi, inoparara. Chinodiwa kuchengetedza mutemo, kuchengetedza upenyu hwevanhu, uyezve kuita kuti vari kupisa motokari zviri kuitwa zvatiri kuona izvi, vese vari kuzviita izvi vasungwa, vavharirwa mumajeri.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadyowa mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekushaya nezuro kwemutambi wenhabvu ane mukurumbira pasi pose Diego Maradona wekuArgentina. Maradona uyo anonzi akange ari umwe wavatambi vanopfuura vamwe vose, akarohwa nechirwere chemwoyo kana kuti heart attack ari kumba kwake muguta reBuenos Aires. NewZimbabwe.com rinoti Judge Edith Mushore vedare reHigh Court neZuro vakatonga kuti mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga pamwe neumwe mupurisa negurukota rehurumende vakazembe-kazembe vabhadhare mari inoita mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu emadhora kumhuri yaKelvin Choto uyo akapurwa nemapurisa akafa mukuratidzira kwakaitika munandira 2019. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kasei kumuri yeZimbabwe kuti ndimufundisi moyo kuSouth Africa ndirakungopuwa kombleni yakakura. Tiri kuona chirwere checoronavirus chiri kuwanda mukati menyika yedu yeZimbabwe, chirwere chiri kutambudza zvakanyanya, uye futi nosata kuve matiri vakuda kupinda mu 800,000 vashaya vakupira mu 21,000. Apa mukufamba kuita vanhu vachienda kumusha, vachienda kumabosman, mumapark station kukaona kuri wabhazi nenzira dzakasiyana-siyana. Vanhu vari kusvika ukoko vachitenga macertificate ecoronavirus vasina kutestwa, usingazivi kuti certificate rakabva kuti soma 400, 500. Saka zvinhu zvakafanana izvo zvinhu zvinodambudziko hombe chairo rinogona kuvhiringa nyika yeZimbabwe. Nori mukati menyika yeSouth Africa vana veZimbabwe vazhinji vari mukati menyika vari munzvimbo dzose dzimwe dziri mahotspot dzine korona yakanyanyisa. Saka kana munhu akundotenga certificate achienda kumba, wosvika kutengesa certificate recoronavirus nevanhu vamabhazi. Chirwadzo chirevo chakadai chakaipa zvikuru. Takakuti tichitaure sevafundisi kuti tinoona chirevo chakaipa dai zvaigoneka government yedu yeZimbabwe nemishaidza neembasi kunyange nevanomirira zvemacross border kuti nokubuda vaigona kundopinda mukati menzvimbo dzemabhazi vaitsvaka kana vana chiremba pamutemo vangomivaisa mukati menzvimbo dzinokwirwa bhazi vateste zvavo vanhu vachibhadharisa kana mari iyoyo ma400. Zvinhu zvingavanani pano kutenga certificate iwo usina kana kutestwa. Zvinhu zvinokanganisa nyika yedu nevanhu vekwedu.
Vashamarari weStudio 7, mamuka sei basa renyu ramunotibatira. Tinokutendai chaizvo munotipa nhau dzemachokwadi. Ndanichida kutsigira wapo paitaurwa nesadhaki newaikumbira kuti dai sadhaki yapindira ichokwadi, sadhaki ngaipindire panyaya yekoronavhairasi yematsamba ekufambisa kune avo vanenge vachida kufamba nzendo dzakasiyana-siyana kumativi mana ese enyika, nokuti huori huri kunyanya zvichokwadi. Mamwe matsamba ndeefeki, haasi emachokwadi. Mamwe mabhazi ari kungouyisa matsamba efeki kunyange iwe unenge watestwa zvako kumaraboratories, but vamwe havasi kugamuchira matsamba iwawa unenge uinawo. Mabhazi ari kupa matsamba awo ega uchitobhadhariswa mari. Then woraike kunyika kwedu wowo kuzemusaidi uku hai ngavareke kutiuraya panyaya yemaus dollars apa, kuti vanoda kumaus dollar kuti munhu atestwe covid-19. Toiwanepi maus dollar iwo munyika muchitambirwa mabhondi? Dai zvabvira zveshuwa waisa masaka pamwe chete nesadhaki, sadhaki ngaise masaka pamwe chete. Vatidzikisirewo mihoro yavo yavanoda kutichajai panyaya dzecovid-19. Ndatenda hangu vashamarari veStudio 7, ndinokudai mose.
Makadi paStudio 7, ini ndinoitwa General Bvanyangu, war veteran. Ini mashoko angu ndodawo kuyambira maticha, ndichivaudzawo kuti maticha musakanga mwacha zuro nehope. Kune maticha vava kuzviita mapolitician. Musakanga mwakuti kune vakanga vakatenderedza vamugabe, vakanga vakuita zvinhu vachipinda nemwenje mudziva. Kusvikira isu vakomana vemawo veterani nevamwe vese tagara pasi tikaona kuti aiwa nyika haifambi nokudai. Saka tikukurudziravo maticha vanoda zvebasa ngavaende kubasa. Kune avo vari sympathetic nachamisa vanoda kutaura zvematongerwo enyika, choda kungovaudzawo kuti isu mawo veterani nevamwe vane chidoni chekuti nyika ifambire mberi hatingangopeti mavoko tichivatarisa vachitambudza vana, nekuti dzidzo ndonhaka yeupenyu. Kana vakatadza kudzidzisa vana, ehe, tinozvizivawo kuti zvichemo zvavo zviri genuine, asi hurumende yakaedza nepavanogona napo kuvawedzeravo. Ngavachiinda kubasa zvimwe zvozoonekwa, nokuti munhava yehurumende hamuna chose, hamuna. Hurumende yakakududza ikaedza kuvapa nepainogona napo. Saka ngavachiinde kubasa, ngavachiinda kubasa, nokuti isu hatingatariri vana future yevana vedu ichiwisigwa pasi nekuda kwevanhu vano zvimwewo zvichemo zvavo vada kuvanda turi kuti maticha aiwa budo taramba.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezuva ranhasi reThanksgiving.
Kare pakati pagunyana 21 nambudzi 11, 1621, varume, vakadzi nevana zana nemakumi mashanu nevatatu vekuEngland vakabatana neverudzi rwemuAmerica makumi mapfumbamwe mumabiko ekupa matendo kugohwo ravo rekutanga mumusha wavo mutsva wedunhu rePlymouth kwave kuzivikanwa seMassachusetts nhasi. Vaive nezvakawanda zvekupira matendo aya. Gore rimwe chete rakanga radarika 1620 vaive vamwe vechikwata chevanhu zana nevaviri vauyi pamwe nevatyairi vechikepe makumi matatu vakasvika kumahombekombe kwekumaodzanyemba kweAmerica vari mungarava yainzi Mayflower. Vaive vatendi vaizviona sekunge ndiwo chete vanamati, izvo zvaiita kuti vaonekwe nevamwe sevanopfurikidza mwero. Izvo zvakaita kuti vanzi nehurumende yeEngland vari kunze kwemutemo munyika yavo ichipikirwa. Vaneta nekushungurudzwa muEurope vakananga kudunhu reVirginia, asi chando chakavamanikidza kuvaka musasa kuCape Cod, chinhambwe makiromita mazana matatu nemashanu kana kuti mamaira mazana maviri nematatu kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenzvimbo yavakanga vasarudza kuenda. Zvisinei, vauyi vaive netariro ava vakazofunga kugara munyika pedyo nepavakatanga kusvikira paCape Cod, vachibva vatanga kuvaka misha yavaizogara zvichienderana nezvitendero zvavo. Gore rekutanga rakanga rakaoma zvekuti rakasiya padiki kukanganisa ugaro hwavo usati hwadzika midzi. Mukati megore, chikamu chepakati chevauyi zana nevaviri chakafa nekuda kwenzara, zvirwere pamwe nemamiriro ekunze akanga akaoma. Asi chirimo chakaunza gohwo rakanaka, uye mumatsutso varume makumi maviri nevaviri, madzimai mana, majaya mapfumbamwe, mhandara shanu pamwe nevana gumi nevatatu vakagara pasi vachipemberera nevavakidzani vavo verudzi rweWampanoag. Massachusetts harisi iro dunhu rekutanga kupemberera maguta kana kuti Thanksgiving. Magwaro enhoroondo akawanda anoratidza kuti vafambi vekuSpain nevamwe vauyi vakabva kuEngland vakaita mabiko ezvitendero ekupemberera kuFlorida, Texas, Maine neVirginia kare 1620 asati asvika. Zvichakadaro, aya aive mabiko madiki pano nepapo emunharaunda asina kuzokwanisa kuramba achienderera mberi nekufamba kwenguva. Nekudaro, kutenda kwedunhu reMassachusetts nekuramba richirwisa mabiko ekutenda avepo zvino kana kuti Thanksgiving akazoparurwa zviri pamutemo mumatunhu ose muna 1863 kuburikidza nemutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika vaAbraham Lincoln. Kucherechedzwa kwezuva iri kwakazoendeswa kusvondo rechina mumwedzi wambudzi nemutungamiri wenyika vaFranklin Delano Roosevelt. Thanksgiving yakatanga semunamato wekutenda uchipiwa nevauyi avo dai pasina rutsigiro rwevavakidzani vavo vanove zvizvarwa zvenzvimbo yavo vangadai vasina kurarama gore ravo rekutanga vari kumaodzanyemba kweAmerica. Nhasi kunyange hazvo Thanksgiving iri tsika yekuungana kwemhuri neshamwari, kutya kwakonzerwa nedenda reCovid-19 kuchaita kuti vakawanda vapembere vari voga kudzimba dzavo, vachipa zvakare kutenda kwavo kune remangwana rakajeka.
Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa naJonga Kandemiri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yokushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo. Gurukota rezvemari rinokurudzirwa kuti riite kuti zvive nyore kuti madzimai nevanasikana vawane zvekushandisa pavanenge vachitevera. Human Rights Watch inokurudzira African Union kuti imanikidze South Africa kumisa kupondwa kwevabva kure. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.